Ndagara muAmerica kwenguva yakatirebei. Ndakatanga kuya muAmerica way back in 1997. Ndikagara kwegore. Saka rwendo runoru ndofunga ndane mwedzi mutatu ndamuno. Ndiri muWashington.
Chii chamukatiudza chamakaona chamunofarira pamusoro peAmerica?
Mubvunzo wakanaka vawande. America ndaona zvinhu zvakawanda quite apart from kugara muno. Ndine nguva dzandaivhizita America. Saka ndafamba munzvimbo dzakawanda muAmerica muno, mukusanganisira kuWest Coast, kunana California, nekunana Las Vegas, zvese zvichiuya nekunana Dallas nana New York. Mhinduro yangu ichange iri informed nekuti ndakaona zvinhu zvakawanda kune dzimwe nyika. Saka ndichikombeya neAmerica, chatinonyanya kukudza pamusoro payo, inorespecta constitution yayo nemarights and fundamental freedoms emacitizens ayo. Ichocho chinhu chikuru chandanotisa kuAmerica chekuti dzimwe nyika dzinofanira kuti dzidzidze. Paissue iyoyo yokurespecta mafundamental freedoms yevanhu, ndinoona kuti American way of life iri individualistic, very dynamic and iri pragmatic. Ndichireva kuti munhu ari muAmerica anokwanisa kuexpressa zvinhu zvaanoda pasina kutya kuti anogona kubatwa nemurao kana kusungwa kana kuiswa mutorongo nekuda kwemabeliefs ake. Kureva kuti demokrasi yavo inenge yave advanced chaizvo, yaakumberi. Ndo chinhu one chekutanga, nekuti iko ndo panotangira even ndo bumbiro remutemo hombe, panozozvarwa imwe mitemo yese midiki inobva ichishuta kubva pamutemo iwoyo wakafanana nenyaya yeconstitution yenyika inoyi. Zvimwe zvinhu zvinobatanidza zvazvimwewo zvandiri kuona zvakanaka muno muAmerica, zvekuti iko pavanhu vari kugara muno real estate yavo, dzimba dzavo, they are generally of very high quality, dzakachipa ukakumbira nekune dzimwe nyika dzandakambogara. Probably nemhaka yekuti America inobenefitawo from landmass, yakati kurei America yachona. Saka kureva kuti vanhu vanenge vachida kutsvaga mamogeji yekuti vatenge mapropati avo, vanokwanisa kuchuza mamogeji awa akawanda chaizvo. Kureva kuti basikiti remamogejis hamunosarudza kubva paari rakakura.
Kotsika upenyu nemagariro.
Handisati ndagara munyika ine variety yechikafu kusanganisira chekunze kwedzimwe kune dzimwe nyika. Chikafu chaunowana muno muAmerica ndofunga nekuda kwebenefiti yavainayo munyaya yekumuvha kwevanhu vachiuya kuzotsvaga mabasa nekugara muno muAmerica vachida ikonomi yemuno, vanouya nechikafu chavo. Saka kana uchida kana Asian kana Japanese food kana Mexican food kana even a bit of African food kana European, zvese zvinowanika muno. Ndichiri kutaura zvinhu zvakanakira America. Saka international food matowns ese unowana variety yekuti unotokwanisa kunonoka kubuda musupermarket nekuda kwewandu wechikafu chachona chaunokwanisa kusarudza. Kana uri munhu anobva kure akaita seni, haushayi chikafu chemhando yaunoda. Chinhu chandinoona chakatiitira zvakanaka kana uchishanya muAmerica, chigonakira ivo muAmericans, nekuti ivo pachavo vanenge vanga vasina character chaiyo yechikafu pachavo, saka vanenge vabenefita kubva mumass movement yevanhu vachiuya kuAmerica. Tobva ipapo toenda munzira dzavo. Maroads avo mahombe, they are generally wide and in good condition and the traffic flow are very smoothly. Chandinonyanya kukudza nevanhu vemuAmerica madrivers achona, vanhu vanorespecta murao pakufamba. Ukafamba ukaenda kunyika dzakasiyana, kunana Asia sekuAfrica kwatinobva uko nekunana Middle East, unoshamisika nemadrivhiro enyika inoyi, yekuti chero munhu akangonotsika pamutsetse chete wezebra crossing, mota dzese dzinomira kuita mudungwe dzichimirira munhu iyeye kuti apfuure. Hazvowanzoitiki kwandinobva kwokuti unokwanisa kusvikonakurwa uchifamba uri pazebra crossing, chero light riri regreen kuti iwe upfuure. Umwe musi unokwanisa kuita rombo rakanaka ukaomera ipapo watsikwa. Ndinozoona chiri chinhu chinoratidza unhu hwakanaka zvinoitwa nevanhu vanodhiraivha vemuno muAmerica. Ndoindowo pano vanoda upenyu hwavo hunenge hwakanaka huri hwekuenda mamovies nekutsvaga music nechii, nekuti kuno ndo kune Hollywood. Saka mamovies manyuwani mafirimu nenyaya yemusic vanoda mimhanzi vanokurumidza kuiwana kuno pasi rese risati raiwana. Ndozoendazve pane chimwe chinhu chakafanana nefuel. Fuel yakachipa kuno kuAmerica chaizvo, ende hautarisiri zvatinoona kune dzimwe nyika dzekuti unomira mudungwe nguva igoraudzira ugoita seuchapedza mazuva akadaro ane chitsama wakamirira mutsara wokuti utsvage fuel. MuAmerica zvinhu zvese zvinoenda neplan, kana iri fuel unoiwana nenguva, kana iri public transport inotosvika ipapo nenguva yakatarwa kuti inosvika ende panguva yega yega pafoni pako unenge uchienda uchiudzwa kunziko kana ringa bhazi kana chitima chawakamirira chatokusvika chasarwa neminute one nenguva yakatarwa iyoyo unenge uchikwanisa kupinda means of transport uchifamba uchienda kwaunoenda chekupedzisira ndiri pamubvunzo iyoyo ndotaurira kuti we are now living munyika inoshanda nenyaya yeinternet speed yawo yeinternet kunoku iri very fast inotaura even mapublic spaces zvakafanana nekwatinoti 3G kune dzimwe nyika kunoku vana LTE nana 4G kureva kuti hauna paunoshaya information nemhaka yekuti unenge une yatinoti connectivity pese pauri nyange uri matrain kana maunderground unosvikowana unokwanisa kuwana Wi-Fi yakakumirira iripo kureva kuti iko zvinhu zvakafanana neizvozvo zvakachipa nemhaka yekuti iko maservice providers akawanda saka anoda kukwikwidzana kunoita maservice providers vanhu vanobhenefita macustomers nemhaka yekuti macompanies avanenge akurwirana kuti iko awane access to the market saka maprice anoenda achidzika hova upenyu huri nyore chaizvo zvinoredusa mastress levels nekuti haunetseki kuti upote uchidownloada information upenyu hunoendeka chaizvo chaizvo wawande kana uri muamerica panyaya dzezvandataura izvozvo izvi
ndinoona kuti pakaita sarudzo mazuva ano aya imi mava kunoku makaona sarudzo yakaitwa iyi zvondinapera zvakadini
again sarudzo iyi yakandinakira because ndinodzokera panyaya yedemokrasi yandataura nemafundamental freedoms mafundamental freedoms awa akafanana nefreedom of expression yekuti vanoda kukampena vachitaura zvavanotaura vano havawani vachifanira kutyira upenyu hwavo kana vakakwanisa kutaura zvinhu zvavanenge vachida kutaura kana kufamba vachikampena for zvinhu zvavanobhiliva then freedom of association inouyawo futi ichibata iri pamupendero iwoyo nekuti kana vachida kuassociata nepati yavanoda kuassociata nayo zviri nyore zvakare kuita izvozvo vasina zvavanonyanya kutyira saka ndinoti space yavo iri free and iri open ndakazviona zviri zvinhu zvakanakira sarudzo yavo ndochinhu chekutanga chechipiri chandinoona pane accountability muamerica kwandinobva kuafrica nekune dzimwe nyika dzandakatarira kunyanya mathird world hauoni munhu anenge ane chaakanganisa ari mutungamiriri anenge ari mune zvekuita nematongerwo enyika kana kuti maofisi makuru anoita nepublic office achimira achitaura mashoko andiri kuda kukota anoti because of what the inquiry has found out kana kuti because of what has been said my office or my position has become untenable as a result I'm going to resign izvinoreva kuti ndanyara chaizvo ndiri kuda kuvanzira chiso changu zvakawanda zvandatadza kuita nokuda kweizvozvo handifungi kuti iko ndicharamba ndiri muofisi yakadai nekuti vanhu vanenge vakutarira zvandainzi ndaiita kudarika basa randiri kufanira kuti ndiite iyoyo accountability yandinowana muno muamerica kuti maofficials ari mupublic office vawande vanozvinzvera vozvitarisa voti nyange vachinzi havana chavati vatadza but nekuda kwekuti vanenge vapomerwa zvinhu zvokuti havachakwanisi kurarama vari muofisi iyi vasingakanganisi mashandiro ayo vanhu vanodonhera pane yatinoti their proverbial sword kureva kuti vanozvitora chinhano chekuzviwisira pasi vobva vasiya ofisi nekuda kwezvinhu zvakaipa zvavanenge vaita that accountability handiione iri muno munyika vawande ndo matambudziko mamwe andinoona anoitika kune dzimwe nyika but ndoona kuti america inenge yawana zambuko panyaya iyoyo
ko kumabasa uku kana muchienzanisa kwamunomboshanda nokwamunoshanda nezvamuri kuona iko zvinoizvi mutsauko uripo wakamira sei
america vawande it's a big market kureva kuti panomwe muimba akambotaura kuti everything is big in america they benefit from economies of scale nokuda kwokukura kwavakaita vanoattracta makambani akawanda kuti azoshandira kuno kana makambani akawanda aita headquartered muno tikatarira even kuteerera kwainoita nyaya yemurayiro wandaa nichireva wekuuphold the rule of law makambani akawanda anowana zviri nyore kuti azooperata ari muno muamerica nekuda kweizvozvo munocreateka employment yakawanda kana employment yacreateka kureva kuti vanhu vari kushanda vachabhadharawo tax muhurumende ende zvoita kuti nyika yavo iendeke saka masalaries emunyika dzinoidzi anenge akati budirirei chaizvo pane asiri tsimbe aroda kuya muamerica kuzozvishandira achishandira mhuri yake muamerica muno vanowana mari iri nani but nokudawo kweizvozvo expenditure yachonawo inoti kwirei America inyika yekuti zvinhu zvakafanana nehealthcare unotofana kuti uzvibhadhare upfront uve neinsurance yako tifunga makambonzwa zvaitaurwa zvana Obamacare zvienda zvakadaro inyaya dzekuti kuti uve nehealth insurance unofanira kuzvibhadharira wega inetenge insurance pasina izvozvo izvo unorima nerusere then tozobva ipapo toenda pazvinhu zviri zvakafanana ne even the general life kuti usustaine upenyu kana uri munhu ane vana vari kuenda kuchikoro zvinoti dhurei asi ukaenda kunyika dzakafanana na UK kana uri muarea ine postcode yakanaka vana vanoenda kuchikoro mahara unless kana uri kuda kuisa vana kuna anonzi mapublic school kwandinobva anenge ari maprivate school but iko kwaanoati mapublic school kuno kuamerica chikoro chese chinobhadharwa katauzoyambuka wakuenda kutertiary level uchienda kumayunivhesiti ndinowana dambudziko riripo futi rekuti chikwereti chaunotora semwana wechikoro kuti iko uende muyunivhesiti zvinoreva kuti makore akawanda watanga basa wabva kuyunivhesiti uchange une riva riri mberi kwako rakamira rakateyiwa rekuti mari yako yakawanda inenge ichikama yaunenge waakuena as an employee uchiedza kubhadhara back mari yawakapiwa but lifestyle unosarudza kusapinda muchikwereti kana usingadi kuenda kuchikoro but kana uda kuenda kuchikoro kuti uwane upenyu huri nani mangwana unotora chikwereti ichocho woziva neunhu hwakanaka hwekuchibhadhara but unenge wayambuka kana tiri sesu vanobva kwatinobva handifungi kuti iko pane any other option ioption yandinoona iri yakanaka yekuti utore uende kuchikoro then upenyu hwako unowana nhanhauko yekuti uzova nani for iwewe nemhuri yako.